Mutungamiri wenyika ya America va Joe Biden varikuramba kurudziro yevamwe vakuru mubato ravo yekuti vasire mumwe anotemwa dzinobva ropa chigaro kuti akwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Izvi zvinotevera kutatarika kwavakaita pagakava nevavari kukwikwidzana navo musarudzo vaDonald Trump. Ko vaBiden vakabuda mudariro ndiani angatungamirire bato remaDemocrats musarudzo iyi? VaBiden vanoti varikukwikwidza kuti vakunde musarudzo iyi.
I think I'm the most qualified person.
Ndinofunga ndini ndakakodzera kuti nditungamire nyika pane vose varikukwikwidza.
Asi mushure mekusarudzwa nevanhu musarudzo dzemaprimary dzemaDemocrats, mukuru mubazi rezvematongerwo enyika paUniversity of Virginia Center for Politics, Valerie Sabato vanoti
there is only one way for a nominee to be removed, and that is for the nominee to decide not to run before the convention.
Pane nzira imwe chete yekubvisa anenge asarudzwa nevanhu. Iye wacho asarudzwa anotofanira kuti haachadi pasati paitwa gungano guru rekuti atenderwe kukwikwidza zviri pamutemo kana kuti convention.
VaBiden vakati havachakwikwidze, muteedzeri wavo amai Kamala Harris ndivo vanenge vaine mukana wakakura wekutungamira. Asi amai Harris vanoti vaBiden ndivo vakasarudzwa nevanhu. Varikushorawo vaTrump nekutadza kuwirirana neaive muteedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaitungamira vaMike Pence.
Between Joe Biden and Donald Trump, only one candidate on that stage has the endorsement of his own vice president.
Tarisa iwoka, pakati pavaJoe Biden navaDonald Trump, mumwe chete wavo ndiye chete arikutsigirwa nemutevedzeri wake anova vaJoe Biden.
Zvinafundo Christian Gross vepaUniversity of Southern California vanoti amai Harris vanokwanisa kukwezva vavoti vasati vatora divi.
The one thing with Kamala Harris that I think makes her a little bit more electable than Biden right now is if you look at the polling, there's more independents who are undecided about her.
Chandinofunga kuti chinopa kuti amai Kamala Harris vakwanise kuvoterwa kudarika vaBiden ndechekuti pane vakawanda vasati vazvipira kuti vanovhotera here amai Harris, uye zviri nyore kuti vavanyengetedze pane kuti vaBiden vaite izvi.
Mumwe arikunzi anogona kutora chigaro ichi kubva kuna vaBiden ndigavhuna wekucalifornia vaGavin Newsom. Asi ivo vanoti vari kutsigira vaBiden uye vanga vari kudunhu reMichigan vachitsvagirawo vaBiden rutsigiro svondo rapera. Gavhuna wedunhu reMichigan amai Gretchen Whitmer ndevamwe vane zita rirukandwawo mudariro, asi naivo vanoti vari kutsigira vaBiden. Amai Whitmer vakakunda musarudzo mudunhu rakakosha zvikuru sezvo risina divi rarinowanzorerekera musarudzo. Vane rutsigiro rwakawanda kubva kumaDemocrats sezvo vachitsigira masangano evashandi uye vachiedzawo kuti pfuti dzisangotengeswe zviri nyore.
Week after week in America, we see grim familiar headlines.
Svondo rega rega muAmerica panobuda nyaya dzinorwadza moyo dzekupfurwa kwevanhu.
Governor weIllinois vaJB Pritzker ndivo vane dunhu riri kuitirwa musangano mukuru wemaDemocrats uye vane upfumi hwekukwanisa kutsvaga rutsigiro munguva pfupi pfupi. Vanonzi nevamwe ngavapinde mudariro. Kunawo amai Michelle Obama, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama, avo vanoti havo havasi kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi amai Obama vane rutsigiro rwakakura kumaDemocrats. Ongororo yakaitwa neReuters Ipsos svondo rapera inoratidza kuti vaBiden navaTrump vakaita mangange sarudzo dzikaitwa iko zvino, asi amai Obama vanokunda vaTrump nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Asi vaSabato vanoti havaone amai Obama vachikwikwidza. Asi vaBiden vakati vari kuda kukwikwidza, vanhu vacharamba vachita fembera fembera kusvika mwedzi unouya apo pachaitwa Democratic Party Convention kuChicago. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News.